Mai Mujuru, avo vasina kuenda kongresi ya ZANU-PF, iyo yakapera nezuro, zvichitevera kusawirirana kwavari kuita navamugabe, vasvika pastodhatwo vaine vana vavo, vamugabe vatovapo. Amai Mujuru, vamboda kurambidzwa nevasori kupinda muhoro, yanga ine mutumbi wegamba renyika, vakazopinda zvenharo, kuti vanoonekana nemushakabvu, uyo aradzikwa kuHeroes Acre. Pavabuda muhoro iyi, amai Mujuru havana kukwazisana navamugabe, avo vanga vakamira nemudzimai wavo panze. Amai Mujuru, vabva vangonanga kumotokari yavo, vachisveriredzwa nedzimwe nhengo dzeZANU-PF, dzanga dzakapfeka mbatya dzine mufananidzo wavamugabe, ndokubva vadzokera kumba kwavo, uye havana kuzoenda kuHeroes Acre. Kunyange zvazvo vasina kukwazisana navamugabe, amai Mujuru vakwazisana nevakuru vakuru vemuchiuto, vaConstantine Chiwenga, vaPhilip Valerius Banda, pamwe nevaparadzai Zimondi. Amai Mujuru vari kupomerwa mhosva yekuronga zvokubvisa vamugabe pachigaro nechisimba, pamwe neuori, asi vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa idzi, vachiti maoko avo akachena. Vamwe vatsigiri veZANU-PF, vakaita savaGift Zongoro, vanogara mumusha wemufakose, vakurudzira amai Mujuru kuti vadzoke, vakumbira regerero kuna vamugabe.
Amai vanofanira kungotibutira pachena, kudzoka kuzoshanda nemutungamiri wedu. Tine nhoroondo yavo yekuva munhu akanaka kuhondo, and tinorespecta nhoroondo iyoyo, and nekudaro tinovada vanhu ivavo vane nhoroondo kuti vatungamire vave pamberi, nekuti havazotidzosere zvokumashure. But nenyaya yekuti vakadawo mari vakagona kubvuma kushandiswa, ndinongovakurudzira kuti vadzoke kupati vataurirane zvese zvinhu zvese, hapana chizingatauro. Even tibva mucolonization, ana mugabe yetu City nana Smith, but vanga vauraya a lot of Zimbabweans, a lot of black people, but everything zvinorizovwa nekutaura. So I suggest kuti vadzoke mupati vataure neour leader. We love her. If she comes back, we love her. If our president accepts her, we love her too.
Muzukuru wavamugabe uye iri nhengo yecentral committee yakadongwa nezuro kucongress yeZANU-PF, vapatrick Zhuwao vanoti hapana zvipoka zviri muZANU-PF, vachiti bato ravo rakabatana zvisingabvire. Vati amai Mujuru munhu akarasika gwari remusangano, ndosaka vakarambwa nevanhu.
Hazvekuti panga paine zvipoka, paa pasina zvipoka. Panga paine chipoka chakazonzi napurezidendi Kabalo chevanhu vaida kubvisa vamugabe. Vamwe isu takagara tichizviona, purezidendi vakagara vachizviona, asi takangoti hatingangoti tiri pakati petemuka toti vanhu ava ngavachiita sei, ngavabviswe. Takaonawo vachizviita zvavanga vachiita, zvinonzi tamba tamba chii, kadembwe muswe. Ndakaita sei? Ndakabata tasvika zvekuningirikini kunguva yachona, nguva yekuti temu yavo yapera. Nguva yachona yekuti temu yavo yapera, takadzorera kuvanhu tikati, nai vanhu munoti chiiko nenhubu idzi? Vanhu vakati, aiwa nhubu ngadziende kumba kunoita sei? Kunorima fodya nekuchengeta vazukuru.
Vazhuwawo vati nzira yakashandiswa nebato ravo kusarudza nhengo dzecentral committee inzira yakajeka kwazvo. Kunyange hazvo vanofungidzirwa kuti vari kutsigira amai Mujuru, vakaita savaWebster Shamu vasina kupinzwa mukomiti iyi. Chero zvazvo vatsigiri vavo vekwavanobva vakange vati vapinzwa mucentral committee. Vachitaura pakuvigwa kwavadhuve, vamugabe vati nyika yarasikirwa zvikuru nekushayika kwavakaita svondo rapera mushure mekufira kuhope vachirwara nechirwere cheshuga.
To Comrade Dube, I want to say thank you, comrade, for the struggle whose burdens you shared with all of us without flinching. Thank you for the sacrifices you made, even without regard to yourself and to the situation of your family. Thank you for the country you helped free, the nation you helped build through unity. We say to you, hamba kahle, kawe lama kawe.
Vadhuve vakaberekwa musi wa25 Chikumi 1935, uye vakazove mumiriri wePF ZAPU kuUnited Nations pamwe nekuNorth neSouth America kubva muna 1965 kusvika muna 1972. Kubva muna 1972 kusvika muna 1975, Vadhuve vakange vari mupepeti weUniversity of Massachusetts Press. Muna 1979, mushakabvu ndeumwe akanga ari pachikwata chePF ZAPU chakaenda kunharirano dzakaitwa kuLancaster House. Nyika yawana kuzvitonga, vadhuve vakave nhengo yekomite pamusoro yebato repf zapu uye vakange vari mumwe weavo vakaita nhaurirano pakati pezanupf nezapu dzakazoita kuti panyoriranwe chibvumirano chokubatanidza mapato maviri aya muna 1987 chinodaidzwa kuti unity accord vakazomirira zimbabwe kunyika dzakawanda dzakaita sefrance spain portugal nigeria nezambia mushakabvu asiya mudzimai agatha nevana vatatu vanoti nozipo malusi nanombuyiselo pamwe nevazukuru vatatu ndakamirira studio 7 muHarare ndini thomas chiri pasi